Good evening, Zimbabwe. Welcome to The Connection, a platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, November the 6th, 2018. I'm your host, Ntungameli Nkomo. Tonight we are talking to college and university graduates who are having challenges getting a job. If you are lucky enough to have secured one, we would also love to hear from you. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also at www.voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. President Emmerson Mnangagwa has been busy lately keeping thousands and thousands of graduates from various universities across the country. Attaining a college or university degree is obviously a major milestone that gives many people cause for celebration. But the prospect of securing a job is a headache for many in Zimbabwe, given the prevailing economic collapse. And tonight we wanna hear your experiences. If you are a recent graduate, have you had any luck yet? Let's get connected. And as you know, this is The Connection. Lingabalichona njani azulu uganda bazulu wezimbabwe ikutibana uhlelo lwenu uhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection lamhlanje lapho isixoxa khona labasanda qeda izifundo zabo emakolishini la kuma nyuvesi liza khumbula kubana umongameli welizwe ubaba Mnangagwa kuma viki kunyanga ezimbalo ezedluleyo ube gijima esiya lelale kuma universities esiya kokhela ke imicimbi yokugraduate kwabasanda qeda ke isifundo zabo yabo ukuqeda isikolo usuyiphethe i-degree yakho usuyiphethe i-diploma yinto ethabisayo kakhulu kodwa eZimbabwe uthabile unjalo kuba lokho esingathi ngesiNgisi yi-bittersweet moment ngoba yebo usuqedile kodwa imisebenzi uyazi kayitholakali kalula ngokutsho kwabanye 90% of i-population eZimbabwe kayisebenzi kayilayo esingathi imisebenzi i-formal employment abantu abaningi bayazisebenza. Ngokunjalo ke abaningi bathi beqeda ke izifundo zabo laphana bajabule kodwa bakhathazeke kakhulu ngoba imisebenzi bengelala iqiniso lokubana bazayithola na imisebenzi. Banengi ke asebegraduatile kuwona lo umnyaka inkulungwane le nkulungwane thousands and thousands. Esifuna ukuzwa ke esifuna ukuzwa lamhlanje kibo ukuthi bayithola na imisebenzi. Ngabe ngayifumani baziphilisa njani? Basebengenile sebethengisa amatamatisi ngoba banenge amavenda abangama college lama university graduates. Siza kuzwa ke kibo kumzuzana elandelayo. Ndiyo nyaya yatri ukurukura muno pano pachirongwa chenyu muri Zimbabwe nasi nyaya yeve chidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo kuzvikoro zvepamusoro-soro zvinosanganisira ma colleges nema universities nokudaro mvunzo atikuda kuvunza kwavari nhasi ndekuti vari kuwana here mabasa kana kuti vava kuzvishanda here vavhura makambani kana kuti vakutengesa mumigwagwa zvii zvavakuita panyaya dzekutsvaga cheuviri panyaya dzekutsvaga raramo ndiyo nyaya yatiri kukurukura nezvayo nhasi. I know we have our first guest. My producer just said something in my ear, but I didn't get the name. Okay, we have a graduate by the name Rumbi Zai. Rumbi Zai, good evening and welcome.
Good evening, how are you?
I'm doing great, and how are you doing?
I am fine.
Uh-huh. Where are you calling us from?
Okay, I'm calling you from Masingo.
From Masingo.
Yeah.
When did you graduate, Rumbi?
Okay, I graduated in 2015. Master's in agriculture.
2016.
Yeah.
And how far have you gone? Do you have a job? Have you opened your own company? What's going on there?
I haven't secured a job at the moment, so I'm just saying maybe to come up with some projects.
Mm-hmm.
But they're not that viable, looking at how the economy is performing at the moment.
Uh-huh. Saga, what kind of a project are you looking at?
Okay, I was trying to start a HR where I'll be selling day-old chips, Roadrunner day-old chips.
Mhm. Ko vamwe vakadzidza navo Rumbi vapapi?
Chese hapana mbuta ngonyatsowana basa. Especially from those who I vandakadzidza navo it undergrad. Most of them are still at home. So for us who went for masters, it was better because at least we had something to occupy us. But now it's difficult.
Saka parizvino uri kurarama sei?
We are just kungorarama nezvino ndibva kuvabereki. The way we used to rarama with big babes when we still at high school. That is how we are coping.
Mm-hmm. Asi senyanzvi mune zvekurima agriculture hausati wamboendawo kuhurumende ukakumbirawo ivhu here ukati ndoda kuvhura project kana kuti ndoda kupinda mune zvekurima?
It's very difficult because hatitombozivi zvinhu zvacho zvinofamba sei. Isem paunoenda unochiudzwa kuti maprocedures achoni unongonzi kana mawaiting list kana sometimes unogona kunzi wee mune ma anonzi chii kana kusomakambani even kuti wane maloan, so it's very difficult.
Mm-hmm. Saga, currently, Rumbi, how are you surviving? What exactly do you do?
I'm just at home.
You're just at home?
Yeah.
And, so I know there are very basic things that you need as a woman, that you need as an individual. How do you secure those if you are not working at all?
it's very difficult, I can say, but at the end of the day, my parents, they always try to provide because they also understand the economic situation that we are in as a Muslim, so that the little that they have, they will make sure that we share among me and my siblings, there is a one. So we just have to stay within that their means.
Mm-hmm. And go back to vanoguma vakuchema chema. I know people who are as old as I am, mid-30s, some near 40s, you know. Some are still surviving nenyasha dzevabereki. Mumwe akatorora sevabereki ndovari kutoprovide for iye nemhuri yake.
Yeah, that's true.
Saka kana vakaterera rumbi vehurumende chero ani zvake, what would be your last word?
Okay, my last word would be maybe they must do something, because as you see kuti tingoramba takangogara kumba, if they are talking of kunonzi tii like that being that they open, they're saying that you must be a registered somebody. Some of us, we can't have that. It's not all of us who can have those privileges. So maybe if they could come up with some initiatives that could help, it's over, it's not quantity for us. Or even even my government organizations, even on voluntary basis, so that we gain experience. Because it's it now, no one can employ you when you're not experienced. That is one for me, the challenge. Most of the graduates, the issue is to don't have experience. No one can employ you. So maybe if they could allow us to undergo voluntary training, it would be better.
Thank you there, Rumbi, and we really wish you good luck. We wish you the best.
Thank you.
Ngorumbi zai narage lo usi chaele ucingwa esemasvingo. Uti wagraduata ngomnyaka ka-2016, oka 18 usuphelile 2 years gagaze asebenze. Uti uyingcwethi kwezokulima kugatsha lwe-agriculture, kodwa imsebenzi kayitholakali kalula. Ngimbuzile ngathi ukuvula inhlelo zokuziphilisa njengoba ungumuntu olobuciko kwezokulima oyingcwethi, wathi hayi khona ukuthola i-capital imali yokuqalisa lawo ma-projects kuyahlupha kakhulu. Siqhubekele phambili ngohlelo nxa usanda sixhuma vachangotibata chirongwa ndechenyu, chirongwa The Connection. Nasi tiri kutaura nevachangopedza zvidzidzo zvepamusoro-soro kumacolleges nekumauniversities. Sifuna kuzwa ukuti kulula yini ukuthola imisebenzi, vayayithola na. Nxa kungelula, inhlelo zokuziphilisa zona ziyavuleka yini? Dimbo tora mumwe mutereri zvekare va Anesu Chari. Va Chari Magadi.
Nosimba Magadi baba.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo. Mati bata muri kupi?
Panapa tiri pa Durban baba, pa eThekwini, South Africa.
Muri ku Durban?
Yeah.
Aha, ma ari kubatika here mabasa ikoko?
Zvakaoma munhu waMwari, zvacho kungozamawo kuti vamwe mhuri ingararamawo nekuraramisa ari kumusha, since zvinhu zvakaoma kwese.
Ko makagraduata rini?
2015.
Yeah. Saka magraduata kuZimbabwe kana kuti kuSouth Africa?
South Africa.
Saka ikoko kuri nani kama basi kune kuZimbabwe?
Ya kuno kuri nani pane kuZimbabwe, ndakazongoitawo diploma rangu replumbing. So far I got my own company and ndakurana.
Saka ndimwe vakuruka. Eva Vachari.
Hello.
Mkoma Chari.
Yes baba.
Ndati ndimi vakuruka, ndipewo basa ku plumbing ikoko ndidzoke kumusha.
Kuraroma wantu pane nguva zvinotozvino business number flow. Pane nguva number two business is down. Saka hata taku employer sinimi mwe ya too expensive kuku.
Ati dhuri chero basa racho kana mchi funga kutatiri goni atakura kuma reserve aga isusu
yo bai digema nyua mdanga
ata ita reze mdara
aywa nikana enyu aina diago
Aywa, tinotenda mkomachari. Saka, company yenyu, muruku employa vanhu vangani?
So far, mune six.
Mune six.
Eh.
Aha. Ndewe ku Zimbabwe kana ndewe ku South Africa kana kuti hamuna rusarura ganda.
Aywa, ndewe ku Zimbabwe bozi we. We South Africa muno manje, wanera mudziko rawo kuti izuzuta jaida kama kushanda mashanda redu kuti kataka kushanda tunoshanda banje we muno South Africa wane ndau yawo kuti ashandirawo manje ane time yekuti break ine lunch time musara wo dimatuzi anongocheta matuzi asitana kya ni matuzi saka aduzo zvinoita kuti tisatora izvozvo zvinodzosera kumashure panhau yeri mashandiro
Aha, saka muda wanu wanetsika ka?
Muda wanu wanetsika, wanu respect, wanetdiscipline.
Aha, na aiwa tinozvi kudza, tinotenda neku pina muchirongwa mkoma chari, tinoshuvira kuti kambani yenyu, ikure zvachose, vanhu vakawanda vawane mabasa mukambani yenyu.
Zvakanaka munhu waMwari.
Aiwa tinotenda zvikuru uAnesu Chari use South Africa uti yena wagraduata ngo 2015 njalo wagraduata wafunda kona le South Africa waba le diploma ku plumbing uti wavula ke ikampani yake kathesi ulezisebenzi ezisikhombisa Asiyambonge lage umnumzana Anesu Chari. Silomunye njalo umlaleli ecingweni. Kondiana riparu nare hapa.
Halo.
Yes, mkomo wangu. Mapina mchirongwa zita ndiani?
Ndeitu wa mnyarazi tarua.
Mnyarazi tarua. Matibata muri kupi?
Iku Zimbabwe.
Kupi kwa chaka kura mkomo wangu.
Westgate Marare.
Mwarare umu.
Eh.
Koichiri Sunshine City, rese kuda.
Ah. Agusina Sunshine.
Zvaka perera kupi?
Jika ya oma hii mkoma hii. Wechidiki tinongochema.
I know. Asi zvichanaka. Ko, mimi ma graduate rini?
2014.
Kupi?
Kubva kunafti ndaita Bicom Finance.
Bicom Finance.
Nafti Bulawayo.
Aha, saka pari zvino muri kushanda here?
Na DC hakuna mabasa kumakambani akuvhara mamwe. Ma industry hakuna. The job market yakakura is compared kuti nema graduates anobuda pagore. Wakawanda wanengu wachungu join labor market iko kusina ma opportunities acho na market match.
Yeah, I know. It's a very challenging. Saga, have you had any job since graduation in 2014?
Yeah, ndakambo enda wakume ze temporary, but zaengu wezo ungo tije ze contract.
How long did you work?
It was just for 8 months.
8 months. Saga, since 2014 to 2018, you only worked for 8 months.
Yeah.
Saga, Paris, no, mure kuraramase.
Upeni wajula ni wakutungu itozo, utungu joina wangu tichingu ono watingaita seho. Kutoa kuhusu kutengi sapo ni hapo wanocho hii. ngozi asakatoma kuna taimbofunga kuti gore rineri zvinhu zvichachinjawo takatarisirawo kusarudzo idzi but ine zvakazongoitikawo manje zvinhu zvaana zvakutenge zvakutoita wese
aish ndakambotaura neimwe shamari yangu last week hanzi matsotse ese ari kubhena mari apa ndimi wefinance ka mukoma Tarua hapana dzimwe nzira kwete zeuori but dzimwe nzirawo dzamungawana semunhu ane njere so ane metsi mumusoro
nzira tinoita manje tikatarisa ikonomi yedu ene zvatove more informalized saka ikoko ndokwatinenge tichitotsvagawo maopportunities ikoko ndovanhu vatinoita kutotraya kubata nawo ukaenda kunana Gazaland kunana Glenview kunana askilzina but zvimwe zvationa manje zvatinenge takadzidza kuchikoro kuti uende unoti munzvimbo iri informalized kuti uti kuda kuimplementa zvinhu zviri too formal zvinotinetsei so kunenge kwatongove kuti toita tichitokompromisa kuti tione kuti tingaita sei ngaone cheuviri
cheuviri
yeah.
Mane mhuri here
ndina pari zvino
I know. And zvinenge zvichinetsa kuzvofunga nezvazvo kuti kondotanga mhuri apo ndiri wanga ndinozvofambisa sei handizvo
ndizvozvo zvokuti onongo ida kuona kuti otanga wadyei wapfekei wozotanga wogaya kuti umwe wodyei wopfekei futi zvinogona kutinetsei
haiwa rambai muchirwisa mukoma Taruva zvichanaka rimwe gore
toramba takashinga
siyabonga umunyaradzi Taruva uti yena wafunda enasti wagraduata ngo-2014 ule degree kufinance kwezemali phela yiwo abantu esithi va-smart ngesingisi kodwa uthi wasebenza since 2014 ukuze ufike lamhlanje 2018 uthi wasebenza 8 months kuphela waphela umsebenzi kwakuyicontract nje esikhatshana lanamhla kasebenzi siqhubekele phambili ngohlelo kanti bantu bakithi lingaphi lina liyasebenza na iyatholakala yini imisebenzi emathebelelende lingenwe yini sifuna ukuzwa lakini abantu esibatholayo abafona ngabe sishoneni kuphela mandebele lingaphi liyasebenza na kalilalo yini udubo lwemisebenzi dimbotora zvekare mumwe mutereri vatawanda mutambara mukoma mutambara makadi
tiripo zvenyu makadiwo
haiwa tiripo hedu matibata muri kupi
ndiri kuno zvangu kupeter maritzburg ndiri kusouth africa
kwakamira sei
hai kuno kwakanaka chete chando chete zuva ranhasi kunotonhoroya
weather yenyu yakadhakwa kunozotonhora sei musama
ei inzvimbo yacho namukozva kana uri pedo negungwa hei pakaipa
yeah, ino yeah, asi ngatipinde yedu munyaya nhasi mukoma Tawanda. When did you graduate?
Ndagraduate zvangari 2008. Yeah.
Which department?
Yeah, ndandiri kumapepa okunge ndichanda kumochari kumamanagement of mochari kuzimbabwe zvangu.
Okay. Yeah, saka mabasa ari kuwanikwa kupeter maritzburg uko
sofa ndakamboshanda kuzimbabwe hakuna ndikamboshanda I think it's 6 months kufidelity mortuary ndikasiya ipapo nenyaya yekuti mari dzatibasa asina mari dzadzi asingabudi nobva ndasiya nobva ndatanga kuya musouth africa 2011 ndopa ndakatangawo kuzamawo mubatsi wemaoko ndichiti pana pandaona kuti nyika yedu hatisi kukwanisawo kuwanawo mabasero une chaunoziva une mapepasi ako hakunawo basa rawaikwanisa kuwana bva ndavuya musouth africa koti ndaa kuzviitira zvangu mubatsi yemaoko
saka ikoko kusouth africa muri kushanda
So far ndakuzvishanda zvangu chapter ndakuita basa rezvamatiles ndichiita huma tiles ndakuita ona indani kwa company okangu kanda kuzvishanda
vagomana ko ndambotaura I think ndiva ndiva nizviya ndofunga ndirumbidza here anga asara kutane company woku South Africa ko ndodzoka ndovhu monibatsira ndovhurawo yangu here vamutamba
ya zvinoita asi kuti zvinogona zvinoda be patient nokuti ihombe kuti utange kunzwa kutanga kambani nokuti kuti utange unotongotanga kutambura chose zvinotora nguva kuti uve uzikano wokutoona makastoma wakuita nokukura nokukura azvinotoda kuti uve patient zvakadero
aha saka yakura sei kambani yenyu
I so far ndikutaura ikono pari zvinowo ndabudirirawo zvave zvinhu zvakanakawo sokundakukwanisawo kutsvagawo vanhu vanondibatsirawo ndosiyawo kumabasa okutanga ndaitawo zvokushanda ndiinini pachemeni but ikono ndakutsvagawo vanhu vandinosiya kumabasa makuseni ini dzangu ndongouya manheru ndiva collectawo zviri kuitawo zvichiitawo zviri nani iri kukurawo kambani yedu
aiwa tinozvirumbidza saka vanhu vamunoshanda navo kana kuti maemployees mangani
kufanda ama in-laws 6
mune 6
anda ya vanda kushanda nawo pari zvino
aha aiwa ti tinozvikudza izvozvo asi mambo taura kuti muri nyadzi munyadze mamochari and I would like to believe there is more profit in death. There is more profit in misery. There is more profit in sickness. I know I sound very cruel, but that's just the way it is. Say musina kutswaga, say musina kushandisa unyanzi wenyu munyadze mamochari kutovhura business in that field.
Nyakuti chokutanga ndakasvika muno muSouth Africa ndakambozamawo shuwa kuti ndiritsvage basa iroro ndakamboendawo kunonzi kudav funeral iri muno muSouth Africa kwose mwezi inonzi afbop ndikamboendawo ndikambozamawo kukandawo mapepers angu asi kuti chinhu chaindidzorera shure nenyaya yekuti mawork permit ndo yandanga ndisina ndozvo zvakanyanya kundidzorera shure ndichizamawo kuti ndingawanawo basa ndikanda kumafunerals akawanda akasiyana-siyanawo muSouth Africa asi kuti inyaya yekuti mapepers ndo vanoda mawork permit 1 year ndozvo zvakandisungira player kusvikara dzangu ndazosiyana nenyaya yekuona kuti basa randaiwana shapushapu ndakambowanawo kune imwe inonzi mungoni funeral ndikashandapo about 3 months but mari yataipuwa yanga iri shoma nenyaya yekuti basa radaishanda mozva kana uchishanda muzvitunha fday zvinhu zvinogwadza chokwadi saka ndakakurumidza kuzosiya nenyaya idzodzo kuti mari yedu yanga iri shoma salari yataiwana saka ndobva ndati regedzai zvangu ndizviitirewo basawo randaiziwawo ndobva ndakatanga kuvhurawo kambani yangu ndichiona kuti raichinjawo zvaikwanisa kuti raisi yangu indiremberi
aiwa tinomushuvira rombo rakanaka mukoma atawanda mutambara uyezve tinomutendai nekupinda muchirongwa chedu
ndinotenda zvikuru
long tawanda mutambara yena usi vambe ese Peter Maritzburg kwele South Africa n'anga pazami uti wagraduata ngo 2008 uyingcweti entweni zokulondoloza amamochari izindlu phela zokugcinela abafi ezokugcinela isidumbu so kodwa iSouth Africa uthi wafika wawudinga ke lowo msebenzi wathola kwenye imochari kodwa yeyi babemholisa imali encane kakhulu engahambelani lobuhlungu lobunzima obokubona izidumbu mihla namalanga wasechiya ke lowo msebenzi wayavula ikampani yakhe yamathayila banenge ngibazi yabala makampani okufaka amathayili kwele South Africa abanenge ngomkhaya bami bayaphumelela na siya kuphakamisa lokho siye phambili ngohlelo pressing forward it's a half past 7 o'clock no it's with the time change should be half past 8 now, and we still have 30 minutes remaining on the clock. We have another caller on the line. That's Klopos. Or is it Klopos? Matambandini. Good evening, caller, and welcome.
Hello, how are you, sir?
We are doing great, and how are you?
I'm fine.
I have a feeling that I butchered your name. What's your name in full?
Written Klopos Matambandini.
Klopos Matambandini.
Yebo.
Okay. Muno taura, muno kuluma, you speak.
Andi no taura, ndiri mushona akazohara.
Okay. Matibata muri kupi va Klopos?
Ndiri muBotswana, nzvimbo inonzi Ramotswa.
Kwamira sei paRamotswa uko?
Ramotswa kuri kupisa zviri nani nhasi.
Aha. Ari kuwani kwere mabasa?
Mabasa haasi kuwanika. Actually, ini ndiri based in South Africa. Saka ndakangowanawo basa kune imwe kambani ichibvengo nditransfera kuno kuBotswana. Pane plant yandiri busy nayo kuisa magetsi yebhekari inonzi Bollocks. Saka extenda bhekari yayo, saka ingori project kusvika muna March.
Oh, March next year.
Kuisa magetsi na. Yes. Ndokubvira hangu kuSouth Africa, ndokwandiri busy.
Saka muri nyanzvi munyaze magetsi.
Ehe, tinobata moto chaiwo chaiwo.
Aha, maka graduate arini?
1998.
I'm sure from ever since matwani mabasa akawanda ka, you've worked many jobs.
Yeah, ndakasevenza a lot of companies muZimbabwe. Ndakangoshanda, it was just for 2 years for Zimbabwe Sugar Refineries muHarare. Ndikaperawo contract nekuda mahari dzadzisingachafambi zvakanaka. Vatabudawo wakunangawo kuSouth Africa. Ndo kwatakangosvikawo ndikamboshanda kurailways yeSouth Africa. Just for 3 months ndinenhauye mapepa, ndandisina work permit. Ndikabva ndikambowana zvimwe zvitemporary permit, ndikambosevenza kuAnglo Platinum kuRustenburg Bank mumine 1 year. Rikapera nekuda kwemapepa, kusvika tazviwana mapemiti ekutanga. Ndopatakazotombowana basa ranga riri nani kune imwe kambani yemagetsi. Ndikapusha for almost 7 years ndiri ukoko. Ndikazobvawo ndakuedze kumutsa kambani yangu ikamborana. But nekuda kweui foreigner, mabasa acho anga akunetsa kuzvimatenda zvataiwana kumunicipality zvanga zvakunetsa kuTswane. Vanga vakuda zvinhu zvakawanda, saka zvanga zvakuvhiringa kuti tinoda vanhu vane ID zvikazodai zvikazodai. Kusvikira ndaona kuti hai, kuti udzokere kumusha hazviiti. Ivanangotsvaga kuti kambani, kwakudzokera futi mukambani tindotange kushandira vamwe varungu. Saka ndova ndinawo pari zvinezvi.
Asi kuri kushambika
inhau yemapemiti ataka applya since last year November hasati abuda. Marisiti tongori nawo, saka pari kunetsa. Hatichazivi kuti mapemiti acho achabuda here, haachabudi. Saka kuti ufone kuhome affairs kwai vanongoti is still pending. Takaiona application yako, tichakutumire message. Up to now it's almost complete 1 year now. Takangomirira mawork permit. Saka zvine zvakunetsa manje, ukapinde kumusha paunodzoka upiwa madei, but you know hapa sleep, zvinobva zvanetsa futi.
Aiwa, murambe makashinga mukoma wangu. Hamishoma permits acha vachamagadzirisa ari munzira.
Tinongotarisira kudaro but kazhinji home is best state. Tarisirawo kuti zvatakauya tikamhanya tikavhota zvikaendawo nepamwe. Ai, tarisiro manje kudzokera kumusha yakunetsa.
Kuvhota makadyiwa nevhoti mudara.
Kuti kudaro.
Ndozvari kutaura, ndozvakataurwa nedare Constitutional Court.
Aiwa, izvo hatina kuvhotera kudare zvese.
Na, asi.
Kwa hiyo chakazita kuti dari ripindire chii. Isitaka ngovota zvikaverengwa. Kwa dari raizo kwana pape hapo. Isitaka ngovota nemunhu atakavhotera tomuziva. Kuti uyu ndiye akahwina. Kwa dari rinokwana pape hapo.
Na, hanzi. Aiwa, aiwa, tinotenda mkoma Klapos. Murambe makashinga mkoma wangu.
Aiwa, tijaramba shakashinga. Andinotenda, nasi mazogona avo. Kwetu kuramba mongo fone la munu wani, zuwa nezuwa. Iti notere na kubati chitanga chirongwa iji everyday. Bati kufone la wacha yiku, kuno netwa. Kuno netwa.
Ndine urombo mkoma wangu. Henceforth, going forward. Moramba muchiti tumira namba dzenyu pa WhatsApp nenge tichizomufonera imupinde muchirongwa.
Aiwa tinotenda.
Okay, thank you so much mnumzana Klaphosa Matambandini usebenza kwele Botswana. Okwamanje ulomsebenzi eBotswana kodwa yena ubhese eSouth Africa lapho kule company ayisebenzelayo. Kodwa othoka manje useBotswana lapho afaka khona amagets kwenye inkampani. Umsebenzi wakhe uphela ngoMarch kona le kwele Botswana. Abe siyaphenduka ke kwele South Africa uyaqhubeka ngomsebenzi kodwa ukhala ngendaba zama permits uthi sengiyakhitshwa manje. Uthi wa apply njengabanengi kodwa kakezwa impendulo from ugatsha lwe Home Affairs. Silethemba kuzamlungela. Uhlelo luyaqhubeka, uhlelo ngolwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje sikhuluma laba eqeda isifundo ze college, university kodwa imsebenzi dololo. Abanye bayasebenza kodwa abaningi bathi hayi akulula. Abanye zindaba ezinhle sebela amakampani abo. Lwazila majaha amabili athi ase South Africa. Bala mankampano mwenye utu kacha bantu abangu 6 la omunye uti ukacha bantu abangu 6. Siya kubonge la logo siya babonge la laba balisa. Silo omunye njalo umlalele kwenye ni koti nani paru nare hapa. Halo.
Halo magadi zeni.
Tiripo edu mkoma magadi ni.
Taka simba zini kuri chwe kwa Amerika.
Na kuri bo chando kupisa chete guno. Halo muripo iri.
Cape Town.
Oh Cape Town kwa mira sei.
Chando ni nepo atauda to pepere swan.
Saka chando chaku mutazi saka kutambira mugungwa umu.
Ya mugungwa musi kutambirika takambo timbo tiza wana mjarangwe na kumusha kutimbo ya tambe kumbura mbura ya
Ngwena iwani kika mugungwa.
Atakai tiza kumusha ku.
Saka kwa amira se mkoma Samsoni ku South Africa. Aripo ere mabasa.
Mabasa kwa kaipa mkuma taji tombo kumbira watu tidae mdarangwe na wadzo sera mbuzi kumuriji wadzo.
Gwenye mbende zavo kae, inga waka uina?
Wana uina waka bira mdara wedu, but gati ono tuwacha bira futi ikonome, kutungo ona wanengi wa chungo nye panana mtuli nyewe, wanongo batana wa mwacho wa chungo wa regi, katisu usu watu shurumbo fambase.
Inga dare rakataura wani kutai wa chinundecha ngwena ichi yaka wina zvine mutsindo uye zviri pachena.
Mkoma zvingaita pachena muna singataurudza wina nemavhoti mangana hatisi kuziva kuti vangwena vakahwina nemavhoti mangana.
Na zvakataura wani mkoma Samson.
Andina figa ina ndito izina ango zwati waka wina ne 41% ne 51%.
Saka pari zvino muri kurarama sei, muri kushanda zviri kufamba sei?
haingori kia kia mkoma wangu hauzoshai uyo zakuwe chikafu but haupenye urukuru watu agenzi ya ikukwe igomera tiripo kudo na tishimuka kukosura nekupira jai
tambo taura newa mwewa viri ku South Africa ikuoko vanga wachitaura kuti va vakambo tatarika wasi mumwe andofunga ni mkoma anesu chari e, na mkoma atawanda mtambara if I'm not mistaken vanga wachitaura tatarika asi vane makambani avo e, achiri kutanga au asi anza aiwa e, tiriku kia kia zuru kufamba
ya unambo kia kia bati zizaro zemuswa tafrika zoku unambo kumanyisa mawiki apera zakatombo mosha ma business ya wamo wanusaka kutoka rawaka bati ya ura mawoko kana zango tanga zaoku zioti hone ngori pa zero start
andi opa ni dambu zigo ipa hapo
ya saka kunge uchita business kumba zirinane dhani kuita business shiri kumba kwa kumanji wanongo mukawa kaputsa kana ungo mukawa unova mombe unovaka vanovaka matanga avo kumbira kusa mombe dzako mangwana ofuma opanduka kuti mombe ndedzidzi yeah
aiwa tinotenda nekupina muchirongo amukoma Samson tinomushuvira rombo rakanaka
yeah to kushuvira rombo rakanaka ku America ku
aiwa tinotenda zvikuru
ya toguna zungu sanga na orime gore kana nyika yedu ya tisunungura
hongwa ndiro ratino shuvira izvozvo
ya mwane manhira kana
okay same to you thank you so much Samson yela posi tinte esekapa South Africa yakara ke linsizwa ayiti hayi into kasihambi impela uti uphila ngokwikhiyakhiya Zimbabwean, I'd like to believe everyone knows what kia kia means. Kia kia kujingiritsa esindebeleni bathi yahlanganisa yabamba lokhu bambe lokhwa. Iyo indlela abantu abanengi abaphila ngayo. Sikhangeleke ekhasini lethu leFacebook ele VOA Shona bayalova lapha balaleli uRichard Moyo uti yena chirongwa chakakosha ichi Studio 7 tinoti mwari akuropafadzei nevechidiki vose chero basa richinetsa muZimbabwe nokuti vazhinji vari kutengesa nokuva mahwindi aiwa tinotenda mkoma Richard Moyo and there is Samuel Semi Zamatira Hanzi, we can't do anything with ZANU-PF in Zimbabwe vakataura wani mkoma Samuel ve ZANU-PF zvikanzi tichakutongai kusvikira madongi ameranyanga saka if you are saying we can't do anything with ZANU-PF in Zimbabwe maybe you won't do anything the rest of your life. You better change your attitude now. Anzi zwe utapua gwenzi. Uyaloba laila pana uti. Ko vanga wana mabasa sei. Ivo vaga peza kari. Vasati vama wana mabasa acho. Good pointer there from tapua gwenzi. He's asking. How can those who just graduated secure jobs when there is a backlog of thousands of other graduates who are still waiting for jobs? Moving forward, we have another caller on the line. Good evening and welcome, caller.
Hello.
Hello, Mterere, wakadi yako? Aiwa, tinofara kana muchifara?
Tinofara, mimi kuri fika muri koko.
Na, kuri bostere, kitiri kuvota kuno kunasi.
Mimi vota?
Ongo.
Ala, kiku inguri nani kwa kubiri dhise kwe duko.
Koko ingo abiri zero ere. Dare raka tonga wani kutai wazwini, zaka ito apachena isu.
Ndi joku inyeti. kakubere kwa bunge shu ubiri bzirashu.
Murugu daru?
Hei,
shu ubiri bzirashu. Aywa, zvichanaka. Saka andugu taura nani hapa?
Modesta Karenga from Pretoria, South Africa.
Modesta?
Yeah.
Okay. Saka kwa mira sei Modesta ku Pitori uku. Ari kuwani kwere mabasa?
Ya, zine dipinga. Kwa wasikira kujimbo kupi, mabasa ki uchanda. But, saichi kumbira u. Mamuna ngaro, ewa nga wagadisa nika because sharatu o magdozi wa mabasa waru kujia kuna uwa uke tengisa mili ili. Asha stombo to ikuchumunya dhisa shubuja wane Zimbabwe kumofu. Kama tiki ina mwono kama utichi. Notara gara tina asho zati. Ewa mba washimbo ya asho na shubuja kumofu. Kama wai kasi roga jani.
Ya zaga uo macha ilu. Saka imimi muriku ita basare?
Mishanda pa hotel.
Pa hotel.
Okay. Ya. Yeah.
So muruku taura ne vamwe vari kutengesa miviri muruku zviona pa hoteri papo achibuda vachivamwe vachipinda vamwe achibuda vamwe achipinda vamwe achibuda
chiri chine vana kumusha azvakaoma vabereki hapana zvavari kuona inhamo zvakaoma zvakaoma zvingamboteita ndiri nenzvimbo yavo yekuti ukapfuura nako une ukapfuura vangoona mota so Anai Zimbabwe wawura inamu. Ewa wakuna huku gabisa. Tuwariko kwa chile gawuku ya ashande iko. Uwezo kwa chile muna kawuya rumana mika asika na 1 week. Anya utu garani murumi. Okangano shawaka inga kuna ufisata. Ashawama.
Asi vamwe vacho vari kuita mabasa asina maturo iwaya. Munhu acho ukamupa basa vamwe vacho kwete vese. Munhu acho ukamupa basa anotoriramba basa racho. Akutoda zvemustreet imomo. Handizvo here?
That's true. Mutorevesa because vamwe vacho vatomudza kuti basa kwedu kune mumwe munhu akauya ari guest basa rekuda munhu rumba. Mumwe vachiti haina ndishandiriza but kuemira kuroda. Ndinoona mata kuti ei vamunangara vangoita kuti mabasa vari havo kuZimbabwe ikoko. Wagono kushanda ikoko. Because yes, jukura ya future ya wana kuno. Kero ndo kurubuga kutu ni wabereki wa mwari kuzimbabu wa sina wana wari kuno kujuni. Wasa rodi wa mwari wana wachuya ni machanga mbibu. Kito sawa zini. Mabasa wa mita kuno. Saka oma.
Aiwa. Tinotenda ne kupinda mchirongwa. Modesta Taruvinga. Samuru kuenda ere kuzimbabwe pa kisimuzi hapa. Mzwa 15. Ah, kumbande kupi chai?
Mashingo.
Mashingo uko?
Ya.
Yeah. Dinesha mare yangu inozi Davidson mzingo ya kumashingo.
Ano bakupu jimutu wakana
kutu. Ah, manje ipapo ndarasika, manje ipapo. Anzanda mboshika.
Kwa wadegi jana, nikuwa mzingo wadegi jana wakupu mwike.
Okay. Haimwe zamari yangu sotazi za tese. Ine mkurumbira inoita shema firimu mumbo hii uona pa ma pa SABC inombo buda ichita ma interviews imo. Inombo buda hapa ni hapo pa SABC. You know, he does my documentaries, my movies, saga here and there. Vanombo mficha ipa. Aiwa ndizvo zvakakosha izvozvo. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa Modesta. Thank you so much. That's Modesta Taruvinga there calling us from Pretoria, South Africa. Auya kala luntombazana uti okwenziwa ngabantwana vekhaya akubonayo ePitori. Eish. Tabanengi mani sebe atengisa imizimba. Angazi ikuswela imsebenzi. Kumbe ikuswela nje i-focus. Kumbe kuhlangene. Kodwa impilo elengozi enkulu leyo ukuphila ngokuthengisa umzimba. Mina ngimkhuhlane kulezi nsuku. South Africa very violent, you know, country. Yiloba yini iyenelisa ukwenzakala kuwe. Lokuba, you know, ukukukhipha nje ukuba nguwe kwakho nxa ususenza imsebenzi enjalo. Biyahlupa kuyakwehlisa isithunzi. 10 minutes before 9 o'clock. Sithathe njalo omunye umlaleli. Good evening caller and welcome. Hello caller. Hello. Ukukhanya liqumile oluqamukile ucingo lomlaleli lapha ngazi ukuba nangubani kodwa silabo abaningi abafuna ukungena kuhlelo badinge mic sikhulume labo ekhasini le Facebook njalo siye kuviwe yishona kuviwe indebele amboni lutho lapha ngazi amandebele njengokusho kwami earlier angazi kumbe linalila nkinga imsebenzi liyayithola yini ikho lingasihluphi kodwa ngiyazi akusilo qiniso lelo phakamelani elani phezulu lifone kumbe lisifakele inombolo zenu kuFacebook kumbe kuWhatsApp sizwe izitori zenu uBasemath Banda. Okay, we now have another caller. Good evening caller and welcome. Ai what no faram koma angu kana muchifarao
achinane
simu zai nzwi mbichana mati bata muri kupi
ndiroku kubata ndiroku marondera
kumarondera kwa wazulu ko kuri sei
kwakanyeto kwa mabasa kuna to
mabasa kuna maka graduate arini
And I 2 years mega graduate.
Mane 2 years.
Yeah.
Aha. Mune degree gana out the diploma re.
Diploma re marketing.
Marketing.
Yeah.
Aha. Saga parish no muru shanda regana with the muru kiaki.
At Fungo Kiaki must be some good labels, but I need that gram.
Muru kiaki, I say.
I'm going to go to the market.
400, 300.
Yeah.
Rent moko badara mari kana kuti mune imba ini.
Rent ini pro zuma ma one something one two. Because me share matenda.
Aha. Saka iri kunyatso balance iri mari yacho.
Iku balance because inda ma shop ma chino profit aningo wani chino pere inda ma good.
I'm sad mambo funga here neku neku tsaga mari kuma banki ku hurumende mumbo tikudze mbishana business yenyu mumbo bva pamsika ipapo and try and diversify
ndakambo try pa apply mari kuma banki tikudze business that is money that dile mari kwa kusina
vakati chii vanhu vekubank vacho
vakati ndomira izvi kana kuti ndakaapply kamunotati after 2 months dzake dzakapfuura izvinodzato
sabuda hapana
sabuda hapana zvinodzimari hapana
Oko dzimwe shamari dzenyu dzakaenda kuchikoro dzamuri kuziva dziri kurarama sei?
Hapana, dzakangosvikawo mumageto umu, varingotenderera.
Ngoswerawo vachikiyakiya?
Ya, vachikiyakiya. Vamwe ndovazara mumanichenji, hamungochengesawo mari masiki.
Ko mari yacho vari kuiwana kupi?
Valinki kuwana mari hamene tonaona kubva pani vane mari dzakawanda mai.
Ndambovaona gore riya, you know, like last year, you move around mumastreets, Harare, Bulawayo, you find munhu akabata zvidhina zvemari and mubhanga hakuna mari. You're like, what the hell is going on? Pakaipa mukomo wangu. Saka zvii zvamungada ku ndeatimashoko amungada kusvitsawo kune vakuru vakuru kana vakaterera pari zvino?
Vanokurudzira ngavabatane varonge zvimwe zvinhu zvaendeze mberi zvinotari zvimwe zvinhu zvaoma.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa amu. Koma Solomon kumarondera uko?
Zvakanaka, tinotenda wei.
Ave kuluma ake lapo Solomon osithinte semarondera. Njengaba nemwe yakhala kuti hayi imisebenzi tololo kayitholakali. Uti yena ule diploma kumarketing. Kodwa imisebenzi uti kunzima. Ngokunjalo wavula ke okuyistand kwakhe esupermarket lapho athi uthengisa khona okuzimpahla amayembe, you know, ngamabrokwa this and that. Iyo indlela umlaleli uSolomon ke aphila ngayo. 3 minutes before the top of the hour, if you can squeeze in one more listener, then we will be calling it quits. Those who might not know, today across the United States, people are voting for members of parliament. They call it the lower house or the House of Representatives. They are also voting for members of the Senate as well as governors. So zindala zombili asazi kubana iyo zala nkomoni and mapato acho ari kukwikwidza bato guru rema Republicans rava Donald Trump nebato rema Democrats ibandla pela likamnumzana Barack Obama. Okwamanje sikhuluma nje idale elikhulu ele Senate, idale laphezulu likuma Republicans, lilawulwa ngama Republicans. Idale le House of Representatives elaphansi lilawulwa ngama Republicans njalo. Asazi ama Democrats azathola yini. And let's go to our last caller briefly. Caller, good evening and welcome.
Maswera Sezin.
Taswera maswera wo.
Aswera.
Yeah, hey. Go pachi dimbu. Maka graduate rini?
Ine angu adina kungo graduate. Ndakango oto gumira form 4 zvakatongo oma.
Aha.
Katongo jamba boda. Tika uya ukuno kukamboshanda kuma prazi. Kwa tiri kuno kuma prazi.
Kupi ku South Africa?
Ku South Africa kune kune ma prazi. Ku Western Cape ma graduate.
Aha, ire kubatika ere mari?
Unoibata asi, unoibata nemusevedzi varingobata zvokumhanya.
And I'm sorry we'll have to leave it there. Wineta Batisai. And this is it, Zimbabwe. Thank you so much for listening. Let's make another date next week. Same time, same platform. And with yours truly, good night, Zimbabwe.